News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Gore ra 2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi, tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusikuzenge kuchibva.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra 2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rorumbidzwa nevakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi, muzvinafundo Eliot Masocha vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzezvoupfumi kuti vanhu vasarambe vachinonga svosve nomuromo. Izvi zvinotevera kudhura kwezvinhu zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika uye mimwe mitemo iri kutarwa nebazi rezvemari zvikuru yekuwedzera mitero. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Masocha vanodzidzisa paDeFry University.
Gore ra 2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi hweZimbabwe. Tinoziva kuti chimwe chihombe chakaita Zimbabwe mugore ra 2023 kwakaibva. Tinoziva kuti Zimbabwe inyika inorarama nokurima chaizvo, igorera kuti vanhu vakaibvisa. Tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusikuzenge kuchibva. Takaosangana futi mugore ra 2023 hurumende ichiita maeconomic measure akati wandei kuauction uko okuzama kudzikamisa nokupa hure muZimbabwe ndora zvisina kwazvakaenda. Kwakaitwa maexchange rate ainzi mabhizinesi anga achishandisa, hapana mabhizinesi aiterera izvozvo. Hurumende ichiratidza kuti haina simba rokuti zvirongwa zvayo zvitevedzerwe nevamabhizimisi zvekare navanhuwo zvavo. Kwakaita magold coin akanga anziwo nehurumende achange achiwanikwa nomunhu wose, handizvo zvakazoitika izvozvo. Toshaya kuti akaperera kupi, akakochinja chinyi? Hapana chaakachinja kuupfumi kweZimbabwe. Kukazoita anonziwo maelectronic gold coins ainzi ndeapa makombiyuta ainzizve zvekare namagold coins okubata mumaoko zvainzi zvichapambira zvaakunge zvichishandiswa muzvitoro, atina kunge tichiona magold coin iwaya nazvino.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvakaitika mukati ndechipi, Professor Masocha?
Rakaita gore guru chose muZimbabwe resarudzo dzamapresident, maMP zvose namakansela zvika vanhu vakakambena. Kune dzimwe nzvimbo kwakagadzikana, kune dzimwe nzvimbo vanhu vairwisana nokutukana zvatisingatarisiri isu munyika yasvika makore makumi mana namatatu ichizvitonga. Tinofanira kunge tichitarisira isu kuti gore ratiri kuenda 2024 zvichienda mberi, ngatisimbise kubatana senyika. Kwakaita zvekare mukurumbira mukuru chose huori mubaiskopo iri ragold mafia iri, tikaona mashura nezviratidzo atanga tisingafungiri kuti anenge achiitika munyika yakaita seZimbabwe, yatinowa hurumende ichiti iyo ine tarisiro ya gore ya 2030 kuti vanhu vachange vachigarika upenyu hwavo hwasimudzwa. Saka zvinhu zvakaita zvihombe izvo zvegold mafia takavona zvakawanda zvatisingatarisiri kuti tione zvekare, atinaonge takazoona hedu akazosungwa kuratidza kuti wora kukurudzirwa muZimbabwe.
Zvimwe kana kuti chimwe chikuru chinofanirwa kuitwa nehurumende mugore ratakatarisana naro ndechipi?
Chimwe zvinofanirwa kuitwa nehurumende tichienda mugore ra2024, hurumende inofanira kushanda zvakasimba chaizvo kuti nyika inge ive namagetsi, nokuti pari zvino ufumi kwenyika hwakabatwa mbira dzakondo nokushayikwa kuri kuitwa magetsi. Hapana zvatingakwanisa kuvandudza munyika yeZimbabwe kuufumi kana magetsi achinge achishayikwa sezvaari kuita izvi. Zvekare chimwe chinokwanisa kuita hurumende yeke zvino sokuziva kwataakuita tose kuti gore rokurima iri harisi kuzonyanya kubudirira kunzvimbo dzakawanda. Hurumende ngaifanira kugadzirira kupedza nzara kuvanhu nokufanira kutenga zvikafu zvinozoti vanhu vakwanise kudya zvikafu izvozvo, pamwe nokudzidzisa vanhu kuchengeta nokushandisa zvikafu zvavainazvo ike zvino, kana kuzviomesa kana kuzviisa mumatura mamwe, nokuti gore ratatoziva kuti patiri kupinda muna 2024 hakusi kuzonyanyo kuibva. Zvimwe zvandinokurudzira hurumende zvokuti mitemo yehurumende yezvo kuvandudza ufumi ngainge ichidzidziswa vanhu nomutauro yavanhu kubvira pasi zvichikwira, kuti vanhu vave vane chivimbo nehurumende yavo kuti inovadzidzisa zvirongwa izvozvo nemitauro yavo.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Hurumende iri kurumbidzwa nevamwe vanoona nezvebudiriro nedanho rayo rekutendera kuti mamwe makambani akazvimirira agadzire magwenya emagetsi kuti atengesere makambani nevanhuwo zvavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo kambani yeZESA iri kutatarika kuwanisa vanhu vomunyika magetsi akakwana zvapa kuti agare achidzimwa-dzimwa. ZESA ine zvikwereti zvakawanda kunze, uye kusanyaya kwemvura zvakanaka kuri kupawo kuti dambudziko remagetsi riwedzere. Ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti kushayikwa kwemagetsi kuri kupa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika biriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica, kana kuti US 1.27 billion gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Izvi zvakakosha zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ende zvinofanira kukurudzirwa, zvokuti vari kuti vanoti maindependent power producers avo vakazvimirira vega vanokwanisa zvavo kugaya magetsi vachitengesera kuZESA kana kuti vachitengesera vanhu makambani kana kuti vanhu mudzimba direct. Muono uyo muono wakanaka. Tagara tine load shedding, tagara tiri kutambura nekushaya magetsi, vamwe vari kutovhara makambani nenyaya iyoyo. Dzimwe nguva kunotiita 24 hours kusati magetsi asati auya. Saka magetsi anotodiwa. Saka chinhu chakakosha izvozvo kuti zvikuitwa nehurumende and chinofanira kutokurudzirwa.
Dr. Mahembe, chii zvinodikanwa apa kuti chirongwa chakaita sechichi chibudirire?
Pane zvinhu zvitatu zvinoda kutaura kuti zvibudirire. Chokutanga, mutengo wacho wekuti vanhu vagaya magetsi avo, magetsi wavo achatengeswa nemari. Zvatiri kuona izvozvi, mutengo uri kutengesa ZESA mutengo wakati chipei kune vanowana magetsi acho. Asi kana vakazouya ava maindependent power producers vari kuti mutengo uyu hausi kutoma kavha makosi avo. mutengo uyu hausi kutombokava even profit yavo. Sasa zvinoreva kuti vari kuti business ravo harizotomboiti profit kana mutengo wakadaro. Sasa zvino zvinofa kugadzirwa izvozvo zvehurumende ichionesa ma independent power producers acho kuri kuti vachikwanisa kuti makambani futi vanotenga magetsi acho vavepo nesuwo maconsumer tichinasa kutaurira toona kuti tarif yacho kana kuti mutengo wacho unomira zvakadii. So that munhu wese ano benefit from that transaction. Ndocho kutanga. Chechipiri, panofa kunge pane yatinoti transparency in licensing. Kujekeserana, kubudira pajekerere, kuti vanowana license vacho ndiva nani, license zacho, criteria yacho, chashandiswa criteria ipi. Nokuti zvino izvi ndezvekuti zvinofanira kunge zvizo benefita nyika. Kwete kuti nhasi chete asi makore ari kutevera. Saka kana munhu achipuwa license yokugaya magetsi, yokuti atipe magetsi, chinhu chakakosha yatinoti iwo ndoma core fundamentals ekuti economy yenyika imire. Saka zvizvinhu zvokuti munhu unongoti uyawo nhasi votonzi ava kutogaya magetsi. Saka zvinofanira kuti vanhu vazive kana zvitoita kuti parliament izive kuti ndo zviri kuitwa izvi, munhu wapuwa license ndiani, apurwei, application yake yakasimbira papi, zvinopa nyika kuti vanhu vanatso kuona kuti zvinhu zviri kuitwa pajekerere.
Dr. Mahembe, vanosima mari yavo munyika muzvirongwa zvakaita seizvi, kana kuti mainvestors vangaziva sei kuti mari yavo kana zvavanoshandisa mukuvaka zvirongwa izvi yakachengeteka uye haitsakatiki, kana kuti aya anonzi maproperty rights?
Ndinoona zvangu kuti mazuva ano Zimbabwe iri munews for the wrong reason. Apo pokunzi vaimbova mutungamiri weeducation wedu minister vakatorerwa imba yavo vachinzi matitle deeds avo akanga anzi akafojewa. Now, kana tine nyaya dzakadaro zvinoreva kuti Zimbabwe haina yatinoti private property protection. Sa kana zvakadaro izvo zvinoita kuti nyangwe vari kuuya nemari dzavo vachida kuzogaya magetsi ava havazonatso kunzwisisika kuti anava vanhu vakanaka here, nokuti vanhu chaivo chaivo vanouya nemari dzokunze vachiita investment vanoda kuti property yavo iprotectwe. Protect yavo vachiziva kuti zvinhu zvandaita izvi hapana munhu anozongouya onzi azienda kudeeds office usiku akawirirana najaji otobva atonzi property yako iyoyoyo yatova imomo. Saka ipapo panoda kuti pagadziriswe, nokuti zvinokanganisa kuti tiwane vanhu vane mwero vanonatso kuuya vachiita mainvestment munyika yedu.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshandavo nesangano reAll Hands on Justice vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kunodzosera kumashure zvirongwa zvebudiriro. VaMasie vanoti vanhu vanochorerwa kodzero dzavo vanotadziswa kushanda muzvirongwa zvebudiriro sezvo vanenge vopedza nguva yavo vachimanikidzwa kuita zvematongero enyika. Ongororo yakaitwa nesangano akazvimirira kana kuti Civil Society Organizations
inoratidza kuti mamwe madzishe masabhuku nevamwe vatungamiri mumaruwa vanotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vachinzi vanofundutsira vanhu vachishandisa zvekudya nerubatsiro rwehurumende mukuvamanikidza kuita zvavasingadi zvikuru kutsigira mapato ezvematongero enyika avasingadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasiye.
Gwara budisa irichitaura kuti machiefs nema sabhuku kana tingati matraditional leaders ari linked kunyaya dzekuchikora kwekodzero dzevanhu. Zvinhu zvisiri zvisingashamisi nokuti tinoziva kuti panguva dzapfuura dzemaelections idzi pane nyaya dzakangobudawo zvichitaurwa kuti kumamisha uko nedzimwewo nzvimbo dziri kumaruwa uko vanhu vanotyidzirwa nenyaya dzematongero enyika. Tinozivawo zvekare kuti panguva yapfuurawo tichitasawo vamugabe vachiripo pachigaro machifu pane dzimwe dzenguva aibudawo achirerekerawo kudivi rezanupf vachitaurawo kuti havavefi vakazoterera munhu asingabvi kuzanupf. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinopa kuti pakugara zvakanaka tingati mumaruwa umo kana mumacommunities zvisingapi atingati the right to freedom of expression kauti the right to even development chai chai zvinokanganisa zvinhu zvakawanda atingati development mumaruwa nokuti vanhu vanenge vakukonzentratawo nenyaya dzematongero enyika vachitadza kukonzentrata nenyaya dzekuzvidhevelopa sevanhu vanenge vachiraramawo munharaunda nevamwe.
Vamasiye, mataura pamusoro penyaya dzekubudirira kana kuti development zvinosangana papi nekutyorwa kwekodzero dzevanhu?
Tichitasawo zvekare kuti nyaya dzekumaruwa kana dzatingati kumaremote areas kumamisha uko tinoziva kuti ikokoko ndokunokutangira nyaya dzedevelopment. Kana pachitaurwa nyaya dzedevelopment idzo nyaya idzi hadzina kwadzikarerekera panyaya dzematongero enyika. But tinoona kuti panguva idzodzi dzatiri kuona dziri kupfuura idzi nyaya yekudevelopa macommunities kana kuti nyaya yekusumudzirawo macommunities inyaya dzinova dzichitangira panyaya yekuti uvarerekera kubato ripi. Tinoona kuti matraditional leaders kana kuti ivo vanonzi masabhuku kana kuti machiefs vanoonekawo zvekare vachiita yatingati partisan distribution yechikafu kana chauya pane dzimwe nguva kana pane maemergencies. Izvi zvakadai so izvo hapana zvazvinobatsira zvinhu zvinokanganisa development sezvo zvatapotaura zvinhu zvinokanganisa kudyidzana kwevanhu mucommunity ende uyezve zvinhu zvinokanganisa yatingati free will pachirungu kana takuenda panyaya dzematongero enyika kana kuti panyaya dzokunovhota.
Vamasiye, iyo nyaya yekuti madzishe anopomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munoiona sei sagweta unorwira kodzero dzevanhu?
Zvinhu zvakadai so kana zvakuchibudawo zvakubudisa mumaripoti vachitaurawo kuti pane umbowo hwekuti machief ari kuonekwawo achityora kodzero dzevanhu zvinhu zvisingapi atingati tarisiro yakanaka mune ramangwana rekudevelopa macommunities edu kana kuti mavillages edu arimo muno muZimbabwe. Zvimwe zvinhu zvinozoitika zvekare kana tichitarisawo zvekare nyaya idzodzidzi dzekutyora kwevanhu dzekukodzero dzevanhu zvinhu zvinova zvichizokanganisawo zvekare yatingati access to information kana kuti pachishore yatingati kuruzivo rwevanhu pamusoro pekodzero dzavo nokuti vanhu vakanzi vaziva kodzero dzavo vakatangisawo kuzo challenger kana kuti kuda kuzoitawo development inenge iri outside mapolitical parties aya zvinhu zvinozoonekwa sei atingati matraditional leaders aya senguke zviri kubvawo kune rimwe divi kana zviri kubva kune rimwe political party. But zvinhu zvisina kudaro nokuti vanhu vanenge vakufilawo empowered vakuitawo madevelopments avo macommunities avakudawo kuti vachirumurwa mune zvekupuhwa nehurumende zvinozwaitsa kuti kana vazosvikawo panguva yekuti vachisarudzawo zvavanoda havasarudzi vachitarisa dumbu kana kuti vachitadza kuti chikafu chedu chichabva kupi. Izvi zvakadai so ndo zvinhu zvatikati zvinonge zvichifanwa kuva zvichionekwa kumamisha uku as development. But kana pachityorwa kodzero dzevanhu kumamisha ikokoko vachionekwawo vachimbunyikidzwa in terms of kufungawo zvavanofungawo kana kuti kurerekerawo kwaunenge wakarerekerawo zvinhu zvinokanganisa yatikati freedom of choice, freedom of choice inoitsa kuti pasaite madevelopments ati kutaura.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Fesi yomunhu ingaita fesi yepati. Fesi yomunhu yobva yonzi haifaniri kubva nekuti ifesi yepati. Nyangidei zvimwe zvinhu majaji muchiti maka munonzi munofanira kuita zvinenge zvabva kune vane masimba, asi zvimwe muvaudzewo kuti zvamoda kuti tiite zvimwe zvinonyadzisa nekuti ungashinga kuti fesi yomunhu ifesi yepati. Munhu uyo asingachadi nefesi yake yonzi ndeyepati. Imweyei kana ati zvevo achadi nefesi yake zveko imo mupati macho hamuna here umwe munhu nefesi? Vakana yakanaka fesi yacho zvitsvakaizve umwe munhu nefesi iri naanewo zvisaiye yemuise kana kuri kuti nokuti munhu ati yakanaka fesi yake. Kana munhu ati haadi nefesi yake imi muchida fesi papati, tsvakai imwe fesi muiise. Zvinhu zvinongova nyore pane kumanikidza munhu kuti ndinoda kushandisa fesi yako. Hamuoti zvimwe zvinhu tisati katomenda kure hamuoti hazviiti.
Makadi paStudio 7. Inini ndinongotaura nezvemurume anonzi Shavamwoyo. Kana ndakatarisa ndinofunga kuti nekubhurowayo kwaanonzi anobva anogara achagareko nekuti vangadei vakamuparadza kare munhu. Saka zviripo ndezvekuti murume uyu anoda kutsvagirwa plan abatswe zvakanaka, kwete zvazvo anofanira kubatwa nemaoko rwezve wauraya nyika wauraya vanhu. Chibato chake chezano icho chaanotevera icho ndo chiri kumufanda mari yekuti aite zvo zvaari kuita izvi. Asi chandoziva is one day champera chete.
Ndo zviya zvatakareva kuti muregei atonge chamisa wakazodzwa nedenga. Ndo zvinoratidza zodzo izvozvo kuona umwe murume mukuru unonzi Chavangu achiomerera kuti ndoda musoro wachamisa ndowepati. Kuno munhu wakanzi kwanzi wakazvagwa ari wepati. Kana munhu akati ini handidi izvi ndoda izvi, ikodzero yake. Ko iye Chavangu kana ari munhu unoziva zvaanoita unohlei kumusoro wake kuushandisa? Unohlei kushandisa musoro wake pazvinhu zvake zvaari kuita nezanupf kana kushandisa vava Munangagwa vakahwinha kamaelections? Wai asingagoni kuushandisa? Ndo paya patinoti hurumende namatare aiwa vanotonga zvokudzvanyirira nyika, uye matare ndezanupf. Makazoona kupi since nyika ichinzi yatorwa kubva kuvachena? Makamboona kupi dhirama namahumwe akadai munyika yeZimbabwe? Hatisati takambozviona. Asi ndinotenda hangu kuti vana veZimbabwe vari kuzviona, bhora rose riri kuitika vari kurivona. Chero zanupf ikada kuzama kunyepa, ikada kuzama kudini, bhora rose tiri kurivona. Chavangu ndowezano.
Mangwanani akanaka vashamari vedu veStudio 7. Ndinotenda makatamba Krismasi zvakanaka. Murume anonzi Chavangu inenge ava mupengo wenjere zvino, inenge akurwara njere. Mari yaapiwa inenge yakumupenza chaiyo, wapuwa mari yakawandisa. Anotaura iye kuti unoda kushandisa musoro wachamisa. Iye haana musoro wake here? Handiti ane musoro wake, unongopindisa musoro wake ondoisawo apo anomuvhotera. Iye anoda kushandisa musoro wachamisa kuti avhoterwe iye. Aiwa, hazvitenderi zvinhu zvakadaro, hazviko vachose. Hazviko. Chavangu vana vakuzivi. Saka usashandisa chamisa kuti udiwe nezanupf. Shandisa musoro wako, une musoro wako wewe. Pirinda musoro wako uise pamapepa apa vanhu vakuvhotere. Unoda kushandisa musoro womwana wamunhu ndiwani? Zvichapera izvi, hapana chisingaperi. Chimwe chinhu chine magumo, chine mavambo nemaguma hapana zvisingaperi. Mungangoti zvenyu pari zvinhu zviri kunakira zvichazokushatirai kumberi uko. Mwari haasi ro munhu umwe. Tatoneta nei zvamuri kuita izvi. Taneta nazvo izvi. Hatichatombodi kuzvinzwa zvinhu zvamuri kuita izvi. Dei matogona kutoziva kuti zvikazongopera mhene kuti muchaenda kupiwana shavangu. Muri kushandiswa zvisina kunaka izvozvo. Zvamuri kuitwa zviri kushandiswa zvisina nebasa zvamuri kuita muchitambudza vanhu nezvinhu zvisipo izvi. Vanhu vavhota vapedza. Makubvisa vanhu vose vakawa. So what is the meaning of vote match kana election kana muchiramba zvabuda kubva kuvanhu ndozvido zvavanhu zvakaiswa apa zvamuri kubvisa muchidzinga vanhu unnecessarily muchidzinga vanhu hei varume varumeka zvikapera izvi mangwana muchazozvionera kuti muchashava kukuenda zvichapera izvi
mangwana neyakanaka ndiri pamambezo kuno kufederation omutare zvirikuitwa neshabangu zvinhu zvemusoro zvemunhu une musoro waakudziya kuti hatione chikonzero chekuti vanhu vanorwira musoro wachamisa iye kana achida triple c vangodini kuisa musoro wake ipapo ko wachamisa unoudini zvozviri kutoreva kuti vanhu musoro wachamisa vanouda saka vechiminzi munhu anofarirwa muzimbabwe even kana zvani yacho unofunga ichatoti toda kushandisa musoro wachamisa tatenda hangu
maswera sei maswera sei vashamarari vestudio 7 maswera sei vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka hwambe nevamwe vose vateereri ndoda kungotaurawo kanyaya kangu kadikidiki zviri kuitwa muzimbabwe zviri kuitwa nashabangu zvinhu zvinosiririsa ende zvinhu zvinonyadzisa nyika sodesa hurumende nemajajira vamwe vagadzisa kahunhu kavo so kanosodesa tichabangu hapana kana anoziva kana kuposta rake watanga muziva akurikola vanhu mamp makanzera nemaseneta etriple c matare omupa authority yakadaro vachimusiya achiita vachimufevha vachiita sei sei asi ndiri kuti ndovachenjeri kumaguma uko kune moto zvese zvavari kuita izvi nyika isi brazil ranpf nyika yezimbabwe harisi famu ravo purazi ravo ravanoita zvavanoda naro inyika yevana vezimbabwe vari kuita vachiba maminaro vachiba zvichero vachididi ndatenda zvangu ngavasvode vana vezimbabwe ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika imwe ngarava ine chekuita nenyika yeIsrael yakaperekedzwa kubuda mumvura dzeguta remumbai kuIndia mushure mekunge yarwiswa nendege dzisina vatyairi kana kuti drone bazi reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti US Defense Department rinoti ndege yedrone iyi yakarwisa ngarava iyi ndeyekuIran zviuru nezviuru zvevanhu vanonzi vakasimuka kubva muguta reTapachula kuchamhembe kweMexico nechinangwa chekuenda kunopinda muAmerica zvinonzi vanhu vapfuura nemuguta iri vachienda kuAmerica gore rino vanopfuura zviuru mazana mashanu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rinorumbidzwa nevakawanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bethlehem.